ekyeresyumiro.
Praise the Lord. Maybe we stand to our feet.
Ngati simukei timire netsoka dzedu.
For a scripture reading.
Tiverenge gwaro.
Are you ready for service?
Magadzira here kushumira Mwari.
Hallelujah.
Hallelujah.
Noise is always good.
Munozarusha rwakanaka nguva dzose.
Yes. Even in the world, you know, they will sing songs, you know, to drive away all the fear.
Munongoziva kuti kunyange muhondo vanoimba nziyo dzekubvisa kutya.
And for sure, fear will disappear.
Haipapo pakaitwa toi toi kutya kwese kunopera.
No wonder why also I've seen one of the days going to work, people training to be, you know, to look after us, you know them, those who are trained to look after us. And in the morning, they will be toy-toying, singing songs. It could be cold, but, you know, because they are enjoying singing, you know, all the cold will just disappear.
Ndosaka ndichibvoti mamangwana ndinoona masoja kana mapurisa vari pa training vachimhanya vachiimba chero kungave kuchitonhora zvakadi asi nekuti vari kuimba vachimhanya toito yavo havambozvinzwa kana chando ichocho.
So you also need to do that inside of you, eh?
Munofanira kuitawo zvakadaro zvinokubatsira.
So tonight we just want to have a time of prayer.
Manherano tida kungowana nguva yekunamata.
You know prayer is the way where we get to find the will of the Lord.
Munozati munamato ndiyo nzira yatinokwanisa kubata kuda kwaMwari.
So just read a scripture and a couple of calls just to guide us as we approach him in prayer.
Changoverenga gwaro nemamwe nezvimwe zvinokorwa zvichatitungamira kuti tisvike pamunamato.
Loved the songs, especially the last song.
Na farira nziyo zvikuru sei kaimba pekupedzisira.
Luke chapter 8.
Ruka chisauko 8.
43 we'll read. And a woman having an issue of blood 12 years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any.
Ipapo mumwe mukadzi waiva nokurwara kokubuda ropa makore ane gumi nemaviri wakanga apedzera pamwanga zvose zvaairarama nazvo asingaporeswi kana neimwe.
Came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood stanched.
Akauya mashure make akabata mpendero nguo yake pakarepo kubuda kwake koropa kukaguma.
May the Lord bless his reading of his word. We may pray again.
Ishevaya ropa fadzo kuverengwa kushokorawo tinamate zvakare. Baba vedu variko kumusoro kudenga. Tinokutenda Ishe matipa mumwe mukana zvakare wekuya kuzokunamata imanhero ano baba. Tinokutendai baba. Nekuda kwekuti makati pavimbiso baba yekuti panoungana vaviri kana vatatu muzita renyu Mwari makati munenge muripo pakati pavo baba. Tine mufaro mumwoyo yedu baba tinoziva kuti tikudarika vaviri kana vatatu. Mwari tinokutendai nekuda kwenyasha dzenyu Jehovha. Baba tiri kunamata iye zvino Mwari kuti gwaro raverengwa Ishe Mwari mutsvene makanaka. Kunyange muprofita wedu akatidzidzisa kuti munhu wese akaenda kunodzidza kuverenga nekunyora anogona kuvhura Bhaibheri akariverenga. Asi Mwari panguva yakadai taakukumbira uye taakudana imi Mwari muburutse chizoro chenyu Jehovha. Muchiunza baba mutsvene makarurama chizaruro baba kune mufundisi wedu Jehovha kuti gwaro iri kunyange tichiverenga mazuva ose kunyange takamborinzwa richiverengwa kune imwe service asi paservisi yanhasi Mwari uyai baba Ishe mutsvene makarurama nechizoro baba chakafanira chakaringana neservisi ino Mwari mutsvene makanaka nekuti tiri kuziva baba kuti muservisi ino Mwari vana venyu Mwari vauya vane zvakawanda zviri kuvaremera vane mibvunzo yakawanda Mwari tichitarisa Mwari mutsvene makarurama mamiriro akaita zvinhu munyika medu tinoziziva Mwari ndosaka vana venyu vaungana munzvimbo ino vanoziva kuti ndiko kwega kwavanoona mhinduro ndiko kwega kwavanokwanisa kutura mitoro yavo saka nekuda kwekuti vana venyu vauya vari pasipetarisiro tinoziva kuti imi Mwari hamunyadzise baba tinokudanai panguva yakadai chitangai nesu mukopedza nesu maita henyu Jehovha Mwari mutsvene tinokumbira zvose nekutenda nemuzita ramambo Jesu Kristo amen.
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 You may take your seats.
Garai zvenyu pasi.
So we'll read 45.
Chaverenga verse 45.
And Jesus said, "Who touched me?" And when all denied, Peter and they that were with him said, "Master, the multitude throng thee and press thee, and says, "Thou who touched me."
Zvinovose vakati vachiramba, Petro akati, "Tenzi, vanhu vazhinji vari kukumanikidzai nokukutsikirirai. Saka sei imi muchiti ndiani andibata?"
And Jesus said, "Somebody has touched me, for I perceive that virtue is gone out of me."
Asi Jesu akati, "Pane mumwe wandibata nokuti ndanzwa kuti simba rabuda mandiri."
And when the woman saw that she was not hid, she came trembling and falling down before him, she declared unto him before all the people for what cause she had touched him and how she was healed immediately.
Zvino mukadzi wakati achiona kuti haana kuvanzika, akauya achidedera akazvivisira pasi pamberi pake, akamuudza pamberi pavose kuti wakanga amubata nemhaka yei uye kuti wakaporeswa pakarepo.
And he said unto her, "Daughter, be of good comfort, thy faith has made thee whole. Go in peace."
Akati kwaari, "Mukunda, kutenda kwako kwakuporesa, enda hako norugare."
Amen.
Amen.
We want to thank the Lord so much tonight.
Tinoda kutenda Mwari zvikuru sama nerwano.
For giving us time that we can approach his throne of grace.
Nekuti pamukana kuti tikwanise kusvika pachigaro chavo chenyasha.
It is a throne of grace.
Chigaro chenyasha.
For now, but it will be a throne of judgment.
Iye zvino chigaro chenyasha, asi panguva inouya chichava chigaro chokutonga.
So while it is still a throne of grace,
chichiri chigaro chenyasha,
we do well to approach him and touch him.
Zvino tinakira tikavasvikira tikavabata.
This woman with the story we read,
mukadzi uyu wenyaya yataverenga,
she had an issue.
Aive nedambudziko rake.
12 years she had that problem.
Makore 12 aine dambudziko rake.
She spent all she had because she wanted herself to be healed or to be delivered.
Anga apedza pfuma yake yose nekuti aida kuti iye aporeswe.
But natural forces or natural wisdom could not help her.
Asi masimba epanyama neuchenjere hwepanyama zvakatadza kumubatsira.
There was only one solution she had.
Paive nemhinduro bedzi imwe chete yaida.
Touching Jesus.
Yekubata Jesu.
So that is the solution that could only help her.
Ndiyo mhinduro bedzi yaikwanisa kumubatsira.
Tonight we are just going to, as we approach him in prayer,
manheru ano zvatichasvika kwaari munamato,
we are saying, "Touching Jesus."
Tiri kuti ngatibatei Jesu.
Whatever you could be passing through,
chero ungava uri kupfuura mune zvakadii,
failing to live right,
uchitadza kurarama zvakanaka, waedza zvose, asi manheru ano tiri kuti,
we want to touch Jesus.
Tiri kuda kubata Jesu.
This woman which we read,
mudzimai ane nyaya taverenga,
12 years she tried for sure.
Makore 12 akaedza zvose hongu.
Nothing could help her.
Hapana chakamubatsira.
But only when she touched him.
Asi bedzi paakangobata Jesu.
My Bible tells me.
Bhaibheri rangu rinondiudza.
Immediately.
Pakarepo.
Her request was granted.
Chikumbiro chake chakabva chapuwa.
So tonight we are saying,
manheru ano tiri kuti,
we want to touch Jesus.
Tiri kuda kubata Jesu.
If you wonder Holy Ghost.
Kana uchida mweya mutsvene.
Tonight we are saying, touching Jesus.
Manheru ano tiri kuti kubata Jesu.
If you want a complete change of your life.
Kana uchida upenyu hwako hushandure
zvachose. We are saying, touching Jesus.
Tiri kuti bata Jesu.
It doesn't matter whatever it is that you are in need of.
Kuti chii chauri kuda.
And also that you have tried so many times.
Kana kuti waedza nguva dzakawanda.
That doesn't matter.
Hazvina basa izvo.
What matters tonight is,
zvine basa manheru ano,
touching Jesus.
Bata Jesu.
We are not saying, touch the pastor.
Hatisi kuti bata mudzi.
We are not saying, touch the sister or brother.
Hatisi kuti bata hama kana
hanzi. We are saying, touching Jesus.
Tiri kuti bata Jesu.
It matters whom you touch.
Zvine basa kuti wabata ani.
Praise be the name of the Lord.
Zvingari kudzwe.
And also the right mental attitude matters.
Uye maonero akanaka ane basa.
If you look at this scripture,
mukatarisa gwaro iri,
there were so many people who were touching the Lord Jesus
Christ. Pane vanhu vakawanda momo yaibata Jesu.
I believe they had many requests and needs.
Ndinotenda kuti vaive nezvikumbiro nezvishuwo
zvakawanda. But their needs were not given.
Asi zvishuwo zvavo hazvina kupuwa.
It was never granted.
Hazvina kumbopindurwa.
Because they were not expecting.
Nekuti vanga vasingatarisire.
Tonight I'm asking you,
manheru andiri kukukumbira,
you touch him,
uchimubata,
be under expectation.
Iva pasi petarisiro.
Be have the right mental attitude.
Iva nemaonero akanaka.
Praise be the name of the Lord. Hallelujah.
Hallelujah.
The prophet says,
Prophet Anoti,
in the message expectation,
29.
The woman with the blood issue was expecting. If she could touch the hem of his garment, it was over. When she touched the hem of his garment, her expectations were fulfilled.
tarisiro yake yakabva yazadziswa.
If you come tonight expecting to be healed, you are going to be healed.
Ukauya manherano uchitarisira kupodzwa uchapora.
If you come tonight expecting to find to criticize the meeting, you will certainly find it.
Kana ukauya manherano uchitsvaga chimwe chinhu chokushoropodza uchachotiwana mazviro kwazvo.
Some people they come expecting.
Vamwe vanhu vanouya vachitarisira.
Some people they come to criticize.
Vamwe vanouya kuzoshoropodza.
For sure, both sets of people will meet exactly what they are looking for.
Varikuya kuzotarisa kushoropodza nevari kutarisira kupindurwa vose vachawana.
I just want to encourage you, my brother, my
sister. Asidango kukurudzira hama hanzvadzi.
For me, I'm not even worried if somebody criticizes or come wanting to do that.
Ina handinetsika nemunhu anouya kuzoshoropodza kana achida kuita izvozvo.
It is expected.
Hazvinotarisirwa.
Even during the time of the prophet, remember the prophet could even actually see what will be happening even in your bedchamber, but still people will come trying to criticize.
Rangarira kunyange mazuva emuprofita kunyange aiona achiratidzwa zvinhu zvaiitika muimba yemukati asi zvakangodaro vanhu vaiuya achida kuzoshoropodza.
So it is expected that people come to church to criticize.
Zvinotarisirwa mazuva ose kuti vanhu vanotouya kuzoshora.
But it doesn't help you.
Asi hazvikubatsire.
Imagine you have wasted your fuel.
Imbozvifunga kuti wapisa mafuta.
Paid money to come to church.
Wabhadhara mari kuuya kuchechi.
Maybe you have bought etc. a new change of clothing, yet to come to criticize.
Pamwe watotenga hembe nyowani kuti ungouya kuchechi kuzongoshora chete.
Naturally, normally, morally, it's, you know, you can just see that things are not all right with that person.
Panyama chaipo kana pahunhu chaiwo hakanaka munonyatsoona kuti zvinhu hazvina kunaka pamunhu iyeye.
You can see a dark hand of the devil there.
Unotoona ruoko rweutema rwewakaipa.
Because surely a normal person will say,
nokuti chizvo kwazvo munhu ane dzakakwana
anoti, I'm going to church to get my help.
Ndiri kuenda kuchechi kuti ndinobatsirikana.
So I'm encouraging you, brother and sister,
sandiri kukudzira iwe hama hanzvadzi,
before we approach his throne of grace,
tisati tasvika pachigaro chavo chenyasha,
have the right expectation.
Iva netarisiro yakanaka.
Have the right attitude.
Iva nemaonero akanaka.
Say, Lord,
itiishe,
this woman 12 years she has been waiting.
Mudzimai uyu akamirira makore 12.
If you helped her,
kana makamubatsira,
I'm also trying to pick that kind of attitude.
Ini ndida kuitawo maonero akadaro.
For we know he is the same yesterday, today and forever.
Nekuti tinozati mumwe chete zuro nanhasi nekusingaperi.
Praise be the name of the Lord.
Tara shangari kudzwe.
Notice blind Bartimaeus, he was expecting.
If
he could get to Jesus or attract his attention. Tonight we want to get the attention of the Lord Jesus Christ. While he is moving from bench to bench, get his attention. Praise be the name of the Lord. And that's exactly why he came for service, the Lord Jesus Christ.
Ndizvo chaizvo zvavainga muservice Ishe Jesu Kristu.
So just touch him.
Mubate Ishe Jesu.
Say, before you go to that sister, before you go to that brother, deal with my issue first.
Musati maenda kune hama iyo kana hanzvadzi iyo. Tangai mapedza dambudziko rangu.
It is possible tonight.
Zvinokwanisika manherano.
Praise be the name of the Lord.
Zita rashe ngari kudzwe.
So he tried to get to set him down.
Vakaedza kumuti agare pasi.
But he cried out the more.
Asi akanyanyisa kudanidzira.
Thou son of David, have mercy on me.
Mwanakomana waDavid, ndinzwirei ngoni.
For he knew if he could ever bring the attention of Jesus Christ, that he expected Jesus would heal him.
Nekuti Bartimaeus aingoziva kuti akangoita kuti Jesu amunzwe bedzi. Jesu iyeye aizomuporesa.
If you are expecting to be healed tonight, you will be healed.
Kana uchitarisira kupora manheru ano uchapora.
Whatever your expectation.
Chero chauri kutarisira.
Praise be the name of the Lord.
Zita rashe ngari kudzwe.
It is an open check.
Icheki yakavhurwa iyi.
Whatever your expectations are,
chero chauri kutarisira.
Here to meet your expectations.
Ishe vari pano kuti vazokupa.
He is a caring father.
Dibaba vane hanya.
No wonder why he says, where there are two or three in my name, I will be in their meeting.
Ndosaka achiti pane vaviri kana vatati muzita rangu ndine ndiripo pakati pavo.
So it doesn't matter how many people, two or three is enough for the Lord Jesus Christ to be there.
Vanhu vakavangani kana vangori vatatu kana vairi Ishe Jesu Kristu varipo.
Praise be the name of the Lord.
Zita rashe ngari kudzwe.
And also expect right Think right, have the right mental attitude. I just want you to focus your attention right. So when we come to time of prayer, when we come to touch him, you'll get his attention. Hallelujah.
Hallelujah.
In the message gifts, prophet says, 76. How do you touch him? The Bible said, he is the priest right now, at the right hand of the Father, making intercessions. He is the high priest that can be touched by the feeling of our infirmity. So, brother, we are not looking at a righteous person. To begin with, no one is righteous because we are all born in sin, shaped iniquity. But your infirmities, that's the one that's going to touch him. Accept, tell him, Lord, yes, I have got weaknesses, but I want to touch you, Lord Jesus Christ. When you do that,
ukangodaro,
he will then come to your rescue.
Ano uya kuzokubetsera.
He will then change you from being a sinner to a saint.
Ano kushandura kubva pakuve mutadzi kuzove mutsvene.
Praise be the name of the Lord. If you have an infirmity, pray to him
kana
and ask
him,
and find out if God won't give you the touch and let you touch him.
Hallelujah. Hallelujah.
Praise be the name of the Lord. I am looking forward tonight to pour my heart to him, to touch him. I will not let him go.
And this goes on Messiah.
We should have the same attitude like Jacob. Jacob, yes, he was going to meet his brother. He knew he was in a fix. But he said, I'm
going
to touch him. He said, I will not let you go. So tonight you can also say the same. Lord, I won't let you go until I touch you. Not only touching you, but also I got 100% of your attention. Praise be the name of the Lord. I like some babies. You know, when they want your attention, they cry. If they see that you are not paying attention, they cry out the louder until the baby is satisfied. Mommy or daddy has given me 100% attention. Babies of Jesus Christ tonight. Ensure you get 100% attention of the Lord Jesus Christ. Touch him as he passes by. Praise be the name of the Lord. The prophet says, as I was with
Moses,
110.
Paragraph 110.
Jacob, when he was born,
Jacob paaka berekwa,
being a twin, she called him a supplanter.
Vari mapatsika kudaro asamai vake vakamuti mu uyo anotora nzimbo yemumwe.
Jacob, yeah.
Jacobo.
But when he got his overcoming power
and
wrestled with the angel, God changed his name from Jacob to Israel, a prince. Tonight you could be saying, I am sick and tired of the life that I'm living in. I'm failing to overcome. I need a nature change. I need a name change. It can happen in the natural, in the spiritual, a physical name change, or a nature change. Touching Jesus tonight. It happened to Jacob. He wrestled with the angel. He said, I will not let you go. Hallelujah.
Hallelujah.
The name has something to do with your life. When Peter, a fisherman, had overcome by his faith in Jesus, he said, "Your name is Simon."
Zino Peter pa murauri wewe pa akakunda nekutenda kwake muna Jesu akanzi zita rako yewe unonzi Simon.
But I'm going to call you Peter, which is a rock.
Asinda akuzo kuti Petro zinoreva dombo.
Praise be the name of the Lord.
Zita ra shangari kuzwe.
You know, there are people like in the first Exodus.
Munoziva pane vamwe vanhu se mukubuda kweIsraeri kwekutanga.
They were under bondage, you know it.
Vakanga vari muutapwa munoziziva.
They were sick and tired of living under bondage.
Vakanga vaneta kurarama muupenyu hweutapwa.
Here comes a deliverer.
Ndobva pauya mudzikinuri.
Taking them out of bondage.
Achivabuditsa kubva muutapwa.
They were all happy.
Vose vaifara.
Of course, with the exception of the likes of Dathan and his crew.
Hongu kusara kwa Dathan neboka rake.
They were all living now the good cares of Egypt.
Vanga vakusiya upenyu hwakanaka weEgypta.
They were not happy.
Havana kufara.
Now, those are the people when they were traveling now, they started to complain.
Ndiwo vanhu vamwe chete pavakanga vaparwendo vakatanga kunyunyuta.
A lot of murmurings.
Kunyunyuta kwakawandisa.
So that same spirit that happened there still exists even today.
Mweya umwe chete wekunyunyuta waivapo ipapo uripo nhasi uno.
You still see complainers, murmurers.
Unongoona vanhu vanonyunyuta, vanhu vasingagutsikane.
But we are saying to murmurers and complainers, touching Jesus.
Asi tiri kuti kune vasingagutsikane nevanonyunyuta, batai Jesu.
If you touch Jesus,
ukabata Jesu,
all the murmurings will disappear.
Kunyunyuta kose kuchaenda.
All the complaining will disappear.
Kwese kupopota kucha nyangarika.
You know, that murmuring spirit is the one that sows seed of discrepancy. Driving the spirit of God. But we are saying tonight, we want to get rid of that murmuring spirit. We want to get rid of that complaining spirit. As we touch
Jesus,
it could have bothered you so many years, so many days. But tonight, like that woman with the issue of blood, when she touched the hem of his garment, immediately. So we are saying tonight, I don't care what sort of nature it is or it was, as long as you touch him tonight, that habit has to go. If you were sick and tired, even of pornography, you young children or old men or ladies, old women, full of pornography, you are tired of it. Tonight we are saying, touching Jesus.
Imi manga maneta nekuona zvituti zvinyadzi vechidiki kana vechikuru, tirikuti manherwane ingobata Jesu.
A lot of backbiting.
Makuwa
kuseurana gotsi. Touching Jesus.
Tirikuti manherwane bata Jesu.
If you touch him,
ukabata Jesu,
you don't make an effort for that nature to go away.
Iwewe hauchazokrenga kuti hunhu huende.
What she did, this woman, she just touched the hem of his garment. When she did so, the blood itself stopped immediately. Praise be the name of the Lord. So tonight we are looking at stubborn habits. They should not stand when we touch the hem of his garment tonight. Prophet says, speak to the rock.
32.
Brother, we need an all-time Pentecostal backwoods scene killing revival like this, California.
And all
states and nations throughout the country, back the power of God into the church again,
will
come to Kadesh, a judgment seat. All these things, still fasting, still complaining, pillar of fire over the prophets, his words was perfect, smitten rock, brass and serpent, miracles and signs, they done from it, then still complaining. Or just eating angels' food and still at Galilee wanted to go back to the old garlic pots.
Iwo vachidya chikafu chengirozi mana asi vari kuchishuvira kuti dai tadzokera kunodya garlic yekuIjipita.
It showed they wasn't ready to go into Canaan.
Zvairatidza zvavanga vasati vagadzirira kupinda Canaan.
We were singing this evening.
Tanga tichimba manherwano.
This house of clay.
Kuti imba ino yevhu.
It needs to be destroyed.
Inofanira kuparadzwa.
So that we go yonder to heaven.
Kuti tiende mhiri kudenga.
But it can only happen.
Asi zvinogona ngoitika bedzi.
When we leave our fasting.
Tikasiya kurwisana kwedu.
When we leave our complaining.
Tikasiya kupopota kwedu.
Praise be the name of the Lord.
Tarasha ngari kudzwe.
You need to be redeemed of such spirits.
Unofanira kudzikinurwa kubva kumweya ikupopota
inyika. We need to be redeemed of such attitudes.
Munofanira kudzikinurwa kubva kumaonero
akadaro. We are going to cry out tonight.
Tichadanidzira manhero ano.
He moves from bench to bench.
Paachafamba kubva pabench kuenda pane rimwe.
Do not pass me by.
Itaishe musandipfuura.
Hallelujah.
Hallelujah.
There are people who specializes in sowing seed of discrepancy.
Pane vanhu vane hunyanzvi hwekudyara mbeu yenyonganiso.
Even where there is something right, they can't even see that they only see wrong.
Kunyange pane chakanakawo hagonongoti chichakanaka anototsvaka chakaipa chete.
That's exactly what the devil did.
Ndizvo chaizvo zvakaitwa nevakaipa.
Remember that parable of the sower?
Rangarira nyaya yemukushi.
The sower went to sow seed.
Mukushi akakusha mbeu.
That was good seed.
Yaive mbeu yakanaka.
But look at the devil.
Asi tarisai diabori.
When the sower had gone to sleep,
Mukushi paakaenda kunovata,
he came and sowed seed of discrepancy.
Akauya akadyara mbeu yenyonganiso.
So that's exactly the same thing he's still doing even today, the devil.
Ndizvo zvinochete zvaari kuita nhasi uno.
Where even somebody has done good,
chero pane munhu waita zvakanaka,
the devil comes through.
Diabori anouya
and say, no, actually I can do even better than him.
Munoona chi? Ini ndogona kutita zviri nani pane
izvozvo. Sowing a seed of discretion.
Achidyara mbeu yenyonganiso.
But we are saying tonight.
Asi manheru ano tiri kuti.
We want to touch Jesus.
Tiri kubata Jesu.
So that such spirits will just disappear.
Kuti mweya yakadaro inyangarike. Amen.
The prophet says.
Mprofita
ano. In the message seed of discrepancy.
Mumaridzo inonzi mbeu yenyonganiso.
Not his tears was this one, the enemy Satan, who sowed discord.
Tarisai muone kuti mashau ndiwo muvengi Satan akanga adyara nyonganiso. Kana mbeu yenyonganiso.
He was the one guilty of doing this horrible thing.
Ndiye aive nemhosva yekuita zvinhu zvakaipa izvi.
Satan sowed his seed from the beginning when God placed his first harvest in human beings upon the earth.
Satan akadyara mbeu yake kubva pakutanga Mwari paakadyara vanhu panyika.
Adam, of course, yes, knew the knowledge of the truth, right or wrong, and never come to that yet. But we find out God gave his children his word for their defense. We have no other defense than the word of God. That's our defense. No bombs, no shelter, no hiding places, no Arizona or California or whatever it is. Only one defense we have is the word of God.
Hapana zvemabhomba kana nzvimbo dzekuvanda mabhomba kana kuArizona kana California kana chii zvacho asi kuchengetedzwa kwedu
ishoko raMwari. And the word was made flesh and dwell among us, which is Christ Jesus.
Shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pedu vanova Kristu Jesu.
He is our defense.
Ndiye kuchengetedzwa kwedu.
Being in him we are safe.
Kuva maari Kristu takachengetedzwa.
Not even sin is imputed to a genuine believer.
Hapana mutendi wechokwadi anonzi.
Did you know that?
Maizviziva
here. He that's born of God does not commit sin, cannot sin. See, it's not even imputed.
Uyo akazvarwa naMwari haagone kuita chivi, haagone kuita zvakaipa.
David said, blessed is the man who God will not impute sin.
Handi naDavhidhi akaropafadzwa uyo anonzi naMwari
haana chakaipa. When you are in Christ, you have no desire to sin.
Kana uri muna Kristu hauna chishuvo chechivi.
You have no desire to sin.
Hauna chishuvo chechivi.
No wonder why tonight we are saying touching Jesus.
Ndosaka manheru ano tiri kuti bata Jesu.
That desire to sin will just disappear.
Chishuvo chekutadza ichi chinobva changonyangadika.
The worshipper once purged has no more conscience of sin. You don't desire it.
Munamata acheneswa hasisina chishuo chechivi. Hasisina chishuo chacho.
Now to the world you might be a sinner, but to God you are not, because you are in Christ.
Pamwe kunyika unogona kunzi mutadzi asi kuna Mwari hausi nekuti wamuna Kristu.
It is therefore important, compelling, compulsory, that you touch Jesus.
Saka zvakakosha zvinomanikidzwa kuti ubate Jesu.
How can you be in a sinner when you are in the sinless one and God only sees him who you are in?
Ungagova sei mutadzi iwe uri maari asina chivi. Ungagova sei mutadzi iye mari vanogokuona sei mutadzi iwe vachiona iye wa uri maari.
Tonight we are saying touching Jesus.
Manerano tiri kuti bata Jesu.
For a nature change.
Kuti ushandurwe unhu.
So that you become a candidate of the rapture.
Kuti uzova nhengo yekubvutwa.
Hallelujah.
Hallelujah.
We need to go to the rapture.
Tinofanira kubvutwa.
We need to go see our loved ones.
Tofanira kuenda kunona madikani
wedu. It is such a nice place.
Inzvimbo yakanakisa.
We spend a lot of time.
Tinopedza nguva.
Spend a lot of money.
Topedza mari.
Looking after this body.
Tichichengetedza mutumbi uno.
Which does not live for a long time.
Usingagare nekusingaperi.
But we should invest more time.
Asi tinofanira kupedza nguva.
In life after this one.
Muupenyu huchazovapo mutumbi waenda.
Praise be the name of the Lord.
Tarashengari kuzwa.
It is such a beautiful place.
Ainzvimbo yakanakisa.
No wonder why beyond the curtain of time the prophet was saying.
Ndosaka muprofita akati seri kwechidzitiro
chenguva. He felt bad when he was saying, should I go back again to earth?
Havana kufara pavakazonzwa kuti ndakufanira kudzokera kunyika.
And then he said, I was back on the bed again. I said, oh God, help me.
Hanzi ndakabva ndadzoka pamubhedha zvakare ndikati Mwari ndibatsirei.
He said, let me never compromise with the word.
Ngandisave ndakarerutsa neshoko renyu.
Let me stay straight on the word.
Ngatigare ndiri mugwara reshoko.
The reason is he had seen how beautiful, how glorious heaven is.
Chikonzera chekuti vanga vaona manakiro nemabwinyiro anoita denga.
I don't care what anyone else does, Lord. Help me press on to that beautiful and joyous place.
Andina basa kuti munhu handiitire ishe ndibatsire ndishingire ndisvike kunzvimbo yakanakisa ine mufaro.
I'm asking you, my brother, my sister.
Ndikukumbira iwe hama hanzvadzi.
Do press.
Shingaira.
So that you go to that beautiful and joyful place.
Kuti ushike kunzvimbo yakanaka ye mufaro.
I am more convinced that than ever in my life that it will take perfect love to enter into that place.
Kuti zvinotora rudo rwakakwana kuti upindeko.
Do you want to go to that place, my brother? The prophet is saying, it will take perfect love to enter into that place. So tonight we are also saying, as he moves in from bench to bench, we want to touch him and say, Lord, baptize me with perfect love. Hallelujah.
Hallelujah.
It is your request, my brother.
Dicho chikumbiro chako hama.
That sister, she wanted to be healed of her blood issue.
Mukadzi uyu aida kupodzwa dambudziko reropa.
So by touching Jesus,
nekubata Jesu,
the Lord Jesus Christ knew already that her request was the stoppage of the blood flow.
Ishe Jesu Kristu vaitozviziva kuti chikumbiro chake ndechekuti ropa risabude.
So if your desire tonight is genuine agape love,
kana chishiyo chako iwe chiri cherudo rwekudenga rwaMwari.
To live right.
Zvokurarama zvakanaka.
As you touch him.
Pauri kubata Jesu.
He knows already your request.
Vanotoziva nechekare chikumbiro chako.
Praise be the name of the Lord.
Tarashangari kuzwe.
There was no jealousy.
Pakanga pasina godo.
No tiredness.
Pakanga pasina kuneta.
No sickness.
Pasina urwere.
No old age.
Pasina kuchembera.
No death.
Pasina rufu.
Only supreme beauty and joy.
Asi rudo rwepamusoro nemufaro.
Praise be the name of the Lord.
Tarashengari kuzwa.
So what it means?
Zvasinoreva.
Jealous must go.
Godo rinofanira kuenda.
Praise be the name of the Lord.
Tarashengari kuzwa.
Yes, because jealousy won't be there.
Nekuti godo rinenge risiko kudenga.
So we should kick it out in the name of Jesus Christ.
Saka ngatiridzingei nemuzita raJesu Kristu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Somebody sings well.
Mumunhu akaimba zvakanaka.
Someone is saying, oh, I can sing better.
Mumwe akuti, ah, ndinotoimba zviri nani.
That's jealousy.
Iroro ndiro godo iro
rushanje. I want to let you know.
Ndoda kuti uzive.
Jealousy won't be there.
Godo rinenge risiko
uko. So we are saying tonight.
Saka manyoro anotiri kuti.
Touching Jesus.
Ngatibatei Jesu.
Jealousy should go.
Godo ngariende.
Sickness should go.
Urwere ngauende.
Praise be the name of the Lord.
Tarashengari kuzwe.
Even if you have hate.
Kunyange kana une ruvengo.
We saying touching Jesus.
Ndikuti bata Jesu.
Hate is not there.
Ruvengo haruko uko.
So it has to go.
Saka ngariende.
Praise be the name of the Lord.
Tarashengari kuzwe.
Jealousy, that's what caused the devil to be kicked from heaven.
It's
a stubborn, evil spirit.
We should
be condemned by any strongest vocabulary that we can find
on.
If it meant the devil to be kicked from heaven, demons, we should also kick it out.
Kana godo rakakonzeresa diabori kuti adzingwe kudenga, nesuwo ngatiri dzingei pakati pedu.
You know, the angels will be saying, holy, holy, holy unto the Lord. And the devil was already salivating. Saying,
oh,
wish it was me who was this was being said to me. Until then, God realized this is a terrible spirit. Spirit of witchcraft. It has to be kicked out. And then he was kicked out from heaven. So tonight we are also saying, as we touch Lord Jesus Christ, the spirit of jealousy has to go. Spirit that sows seed of discrepancy has to go. It does not help.
Sowing
seed of discrepancy. Say right things about a brother. If you cannot find right things to say about a brother, keep quiet.
Nyarara.
Hallelujah.
Hallelujah.
Even if you know this brother is wrong,
what
benefit do you get in speaking bad things about him? The issue is the spirit of jealousy. That which the devil was kicked from heaven because of that. So we are saying tonight, that spirit has to go. Whatever you do, lay aside everything until you get perfect love. Get where you can love everybody. Every enemy. Every enemy. Everybody, that's a character or a characteristic or a quality that ensures you go into the heaven, into the
rapture.
The prophet is telling us without perfect love, you won't make it there. So it is important, brother and sister, that we have it. So as we touch him, we are asking, Lord, baptize us with genuine love. No matter if the plane is rocking, the lighting is flashing, or the guns of the enemy are upon you, these things do not matter. Get perfect love. Hallelujah.
Hallelujah.
You get perfect love, my brother. If you are not saved, accept Jesus Christ as your Savior now. If you have not been baptized in water, be baptized now. If you have not received the baptism of the Holy Spirit, receive it now. Press on to that perfect love, which will take you to that perfect beautiful and joyful place beyond the curtain of time. Hallelujah.
Hallelujah.
Tonight we want to thank the Lord for giving us an opportunity where we can approach him, where we can touch him. The prophet says, calling Jesus on the scene, I think it's time when trouble comes on that we say like those disciples who must have said, let's go wake him. Let's go call him. Let's call him on the scene. Oh, my beloved brother, my lovely sister. I love you. And remember, I'm telling you the truth. If you have got trouble tonight, he is right at hand. He can be called on the scene just by the move of your lips. So that's exactly what we are going to do tonight. By the movement of your lips, you can touch the Lord Jesus
Christ.
And he will come on the scene. Amen.
Amen.
Call Jesus to the scene.
Dana Jesu panya yako.
Wake Jesus, so we have him with us.
Mutsa Jesu nekuti tinaye pano.
And he is the same yesterday, today, and forever. Mumwe
chete zuro nanhasi nekusingaperi.
Praise be the name of the Lord.
Tara shengari kudzwe.
We are also saying tonight.
Manero ano tiri kuti.
It is you who have got the who can unlock the door.
Ndiwe unogona kukinura door.
Because the latch is from the inside.
Nekuti svimbo nuro iri mukati.
The Lord Jesus Christ might knock.
Jesu Kristu anogona kugogodza,
but he's not able to open the door.
Asi haagone kuvhura door racho.
But it is only you.
Asi iwewe bedzi.
If you open your heart tonight,
ukazarura moyo wako manheru
ano, you are able to open the door.
Unogona kuvhura goni,
and then he'll come in.
Iye ishe wopinda.
You are then able to touch him.
Wokwanisa kuvabata.
Now there's one way it is.
Zvino pane nzira imwe chete
iripo. You have the latch on the inside. And Christ cannot open your heart being out of it. Neither can he go in the closet when you got yourself shut up in there. You've got the latch in your own power. But he is goodness to stand and knock. Brother and sister tonight, I want to encourage you tonight. As we approach him, have the right mental attitude. Look at Zacchaeus. Yes, he has done all sins. Duped a lot of people. But he realized I had to touch him. Mother Opossum as well. She was beaten at the verge of death. As a mother, she realized, if I die, all my children or my babies are going
to
die. So with the remaining strength, she said, I want to touch him. How do I touch him? She said, I go to the servant of the Lord. And she was walking. Slowly she was walking, bypassing houses that were not fenced. But then came to the prophet's house. Oh, brother and sister. The right mental attitude directed Mother
Opossum
to the prophet's gate. And then she went in and stood at the door.
Akamira pamukova.
Like a mother.
Saamai.
Gently she was waiting.
Vakamira omu
for
nyo,
her turn to be prayed for.
Kuti vamiriro mukana kunamatirwa.
The prophet could not realize it.
Mprofita akatadza
kuziva. He was just poking it.
Vakanga
vachitoidena. But did not realize.
Asavana kucherechedza.
God had sent Mother Opossum to be prayed.
Amai vanga vatuma amai Opossum kuti amai Mwari vanga vatuma amai Opossum kuti vanamatirwe.
Praise be the name of the Lord.
Tara shengari kutswe.
If Mother Opossum
kana amai Opossum
could touch Jesus.
Vakakwanisa kubata Jesu.
How without a soul?
Vasina munhu womukati.
How much more you, my brother, my sister?
Zvakadini we hama hanzvadzi.
Tonight we are saying,
manherano tiri
kuti, we want to touch Jesus.
Tinoda kubata Jesu.
Oh, our precious Savior. He died for you. So that when you call upon him, he will hear you. touching Jesus
kubata Jesu
is all that matters.
Ndozi nebasa.
And your life will never be the same.
Upenyu wako hunoshandura.
I'm saying tonight, as we come to a time of prayer,
tichisika panguva yekunamata,
as the musicians come take their place,
vanoridza vachiuya panzvimbo dzavo,
tonight let's have the right mental attitude.
Ngative nemaonero akanaka.
Let's approach him.
Ngatisvike pavari.
Let's challenge ourselves, our faith.
Ngatizvidene, ngatidene kutenda kwedu.
Oh brother, my sister,
ama hanzadzi,
I am touched by this mother Oposam for sure.
Ndabatwa na mai Oposam ava.
If God could direct mother Oposam,
kana Mwari vakakwanisa kutungamira mai Oposam,
bypassing other houses,
kutopfuura dzimwe dzimba,
to go specifically to the prophet's house,
kutonyatsonanga paimba yemuprofita,
I believe tonight
ndinotenda manheru ano,
the Lord will come specifically so that when I stretch forth my faith to touch him, indeed I will touch him.
Kuti ise pavanouya vakanangana nenyaya yangu ndikangotambanudza kutenda kwangu zvandinoda zvinoda
pandazviwana. Pass me not, oh gentle Savior. Kuti ise
musandipfure.
Hear my humble cry.
Inzwai kuchema kwangu.
While on others are passing,
muchiropafadza vamwe,
do not pass me by.
Musandipfure.
Oh brother and sister, tonight,
ama hanzvadzi manherano,
it is your day that the Lord has given to you. Ndozvo
rako ravagadzirwa naShe.
So that you open your lips to him.
Kuti uvhure muromo wako uchitaure
navo. Say whatever you want.
Uchitaura zvaunoda.
Touch you, my brother.
Vabate hama yangu.
It is only you who know what you need of.
Iwe ndiwe unoziva zvauri kuda.
I don't know what you are in need of.
Handizive zvauri.
The next brother, next sister doesn't know.
Am I repetitive? Na nzvadzi repetitive hazive.
You know it.
Iwo ndounozviziva.
The Lord Jesus knows it too.
Yesu Kristu vanozvivawo.
So tell him tonight.
Vaudze manero ano.
Pass me not, all gentle Savior.
Musandipfure ishe.
Hear my humble cry.
Inzwai kudana kwangu.
Praise be the name of the Lord.
Tara shangari kudzwe.
Let's rise to our feet.
Let us sing again this occasion.
Brother Batisai, come lead people in prayer. Brother Batisai.
Brother Batisai, we are going to tunga mire munamato.
Thank you, Jesus. Have your time, my brother.
Wanangu wa ama yangu.
Hold your heart to him.
Durura moyo wako kunashe.
Touch him.
Mubata ishe.
It is you who know what you are in need of.
Even you know ziva zvauri kuda.
Want the Holy Ghost?
Uri kuda Mweya Mutsvene.
The Holy Ghost is here tonight.
Mweya Mutsvene uri pano manje.
Only touch him.
Ingova bata bedzishe.
You could have gone 12 years without the Holy Ghost.
Unogona ngova famba 12 years usina Mweya Mutsvene.
Tonight we are saying touch him, Jesus.
Manero ane tiri kuti ingobata Jesu.
It is possible, my brother.
Zvinokwanisika hama.
Even what matter what you have done.
No matter hazvina basa kuti wakaitei.
Tonight you have the opportunity to touch him.
Manero ane nemukana wekuvabata.
Thank you, Jesus. Have your time, my brother.
Jehovah.
Thank you, Jesus.
kuvhenekesa masimba ose. Mwari musiki wedenga nyika nepasi. Mupi wezvipo zvose zvakanaka. Tinokutenda imaneru ano Jehovah nenyasha dzamatiwanira. Baba kuuya mutsvene makanaka mukati memba yenyu Jehovah. Kuzoturira mitoro yedu Jehovah baba kwamuri. Tichiziva chinhu chimwe chete mwari makatendeka. Kuti maziro kwazvo baba imi munotinzwa. Mwari makatendeka taneta ishe wangu baba. Nemitoro yatinayo. Nezvinhano zvatinazvo. Asi manheru ano mutsvene makanaka. Tiri mukati memba yenyu Jehovah baba. Nzvimbo yakatinakira manheru ano. Baba tikukokai manheru ano Jehovah. Kuti mwari samasimba osanganayo neupenyu hwedu Jehovah. Mwari wakanaka tosvika riniko. Baba tichiti tinouya kuimba yenyu mwari. Takaremerwa. Tozokera kudzimba dzedu mwari takaremerwa. Baba manheru ano Jehovah tirikuti mwari. Oh musatipfuurawo tenzi. Tinzwireiwo nyasha mutsvene makatendeka. Tiregererewo mutsvene makanaka tenzi pakudarika kwedu. Tiregererewo Jehovah mwari pakusatenda kwedu. Tiregererewo tenzi pakunyunyuta kwedu Jehovah. Kakawanda mutsvene patinomanikidzwa nezvimiro zveunoupenyu. Baba tinowanikwa tichitaura manzwi atisingakodzere kutaura. Tinowanikwa tichizvibata nenzira yatisingafaniri kuzvibata nayo. Asi mwari manheru ano Jehovah. Tikuya neupenyu hwedu kwamuri baba. Siti mwari vazere nenyasha. Once more, O Lord, have mercy upon us, Almighty God. Because on our own, Almighty Jehovah, Lord, we cannot make it, O God. But there's one thing, Lord, I believe tonight, that Almighty God, you are in our midst, O Father. You are ready, Almighty God. Lord, you uplift, O Jehovah, all our burdens, Almighty Father. And Lord, we pray, O Jehovah, that Lord, as we are crying unto thee, Almighty God, we believe, O great Jehovah, that our burdens, O God, are being lifted. We believe, Almighty God, that demons, Almighty Jehovah, have been chased away, O great God. Heavenly Father, O God, tonight, Almighty Jehovah, there's no way, Lord, we can go back the same way we have come, Almighty God. Mwari tingakundwa here, nevari munyika umo baba, zvidhakwa, nevari kurarama upenyu hwetsvina. Mwari vari kuita mabhizimu achitobudirira. Asi vana venyu mwari manheru ano baba, vari kubata zvisingaendeke. Oh, mwari vane nyasha. Oh, Jehovah, tenzi. Sikuti mwari samasimba ose baba. Tinzweiwo Jehovah manheru ano. Tinzweiwo mwari vane nyasha baba. Regererai mwari wangu wakanaka. Kudarika kwedu manheru ano Jehovah. Regererai mutsvene makanaka baba. Kunyunyuta kwedu Jehovah. Mwari tirikunamata tenzi. Siti manheru ano baba. Tirikugamuchira ishe. Shoko renyu mutsvene makanaka baba. Ramakati unzira Jehovah. Mazuva ekupedzisira baba. Kusvikira muprofita akati Jesus, kuti all we are need of in this Christian journey, it lies in them tapes and books, O great God. We pray, Almighty Jehovah, tonight that, Lord, may you do something special, Almighty God, that, Lord, at the end of it, O Heavenly Father, will be able to say, surely it was worthy for us to be in the house of the Lord. Taneta mutsvene makanaka tenzi. Mwari kuzviti my brother and my sister, asi upenyu hwatiri kurarama, mwari usingaiti testify the same. Baba makanaka taneta ishe, nekuti tinokunamatai, asi chiemu chamwari chisingaonekwi mukati meupenyu hwedu. Baba wakanaka manheru ano Jehovah, sikuti tinzweiwo baba, tinzweiwo mwari vane nyasha, vana venyu mutsvene makanaka baba, sanganai une zvikumbiro zvavo mutsvene makanaka baba. Mwari pane vane zvinhanho zvakasiyana siyana. Imi mwari ndimi munozviziva zviri nane. Tiri kunamata mwari vane nyasha kuti tenzi Jesu Kristu usiku huno baba. May this be the night, Lord, where one will be able to testify that from that time, this is when this problem ended. From that night, this is when this burden was uplifted. Heavenly Father, we pray tonight that Almighty God, may you touch Almighty God, the sick, touch Almighty God, those who are afflicted, touch Almighty God, those who are burdened, Touch Almighty God, those who are in need, oh Jehovah, Heavenly Father, we know, Almighty God, that you have not failed us, Lord, and you will not fail us, Almighty God. So we pray, oh great God, that while it is tonight, Almighty God, Heavenly Father, may you touch your people, oh God. May you do something, Almighty God, to your people, Lord. Something, Almighty God, that we always remember in our lives, that the Lord Jesus Christ has done something. Kutoda mabasa mwari pane vasina chikudya mudzimba pane vasina chikupfeka asi mwari wakanaka tenzi manheru ano baba tiri kuti zvatinakira nekuti tinemi Jehovha tiri kuti zvatinakira nekuti mwari mucheni makanaka baba munotinzwa oh mwari sinokutendai tiri kuramba mwari zvichinhano baba chenyika yedu nekuti imi mwari makanaka kwamuri Jehovha baba kune zvose tiri kunamata manheru ano tenzi tichiti all these are lying vanities because the Almighty God is in our midst. Mwari wakanaka tinokutendai tinokupai mbiri manheru ano Jehovha kuzwai mutsvene makatendeka tinokutendai Jehovha nekutaura neupenyu hwedu mwari neii nzira tenzi wenyasha tiri kuti manheru ano mutsvene makanaka baba ropafadzai mufudzi wedu mwari nekumupfemera nenzira yakadai Jehovha tasumudzirwa mutsvene makanaka takomborerwa mutsvene makarurama manheru ano Jehovha baba tiri kuudza Satani kuti nothing is out of kata because the Almighty God is in the camp. Lord, we thank you. We appreciate the Almighty God. Heavenly Father, as we are going to depart, oh great God, I pray, Heavenly Father, that may the angel of God go before us, Almighty God, and help us, Lord, to continue meditating, Father, Lord Jesus Christ, on this message, Almighty God, because we believe that Almighty God testimonies are going to come. We thank you, Father. We appreciate thee. We glorify your holy name, Almighty God. Father, as we surrender and commit our lives, oh Jehovah, even in your capable hands, in Jesus Christ's name we pray, believing. Amen and amen. Thank you, Lord.
Another touch, once more. Bye.